Zvino hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Nokuti zvikoro zvichivhurwa mangwana, tine dambudziko rekuti varayiridzi ndivo vaya vasina kupuwa mari dzakafanana navamwe vakaita samasoja nemanesi nemaporisa. Saka shungu dzokuti vanotanga basa havana, nokuti mari yavo ishoma. Zvinhu zviri kukwira zvikuru kwazvo, zvinhu zvese mabasic commodities akakwira, mari yavo yavanotambira vari kunhonga svose nomuromo. Tichakadaro zvekare, munoziva kuti kotoro rechipiri harina kudzidziswa zvakanaka. Iri kotoro ndoranga richida kuti ridzidziswe chaizvo maizvo kwazvo, nyembakuswa dzarongwa, nokuti vana havana kudzidza kotoro rakapera zvakanaka. Patichakadaro zvekuti sinabhasi dzacho dzakanonokawo kuuya, mamwe makombination anga achitiwa navana for 1.5 years akatozouya second term achiratidza kuti makombination acho haiite kuzimuseke. Saka zvinhu zvinotonesawo kuti silabhasi dzacho dzichabuda here zimuseke zvayakanonoka kupa masilabhasi atinoti maspecimen papers kuzvikoro nekuvarayiridzi. Tichakadaro zvekare, vana tinoziva kuti vabereki havana mari dzokuti vana vaende kuzvikoro, vari ngonungawo svose nomuromo. Saka nyika haina mari, vabereki havana mari, maticha anoda kuti awedzerewo mari yavo kuti vahwe manyukunyuku okudzidzisa. Zvino hazvina kumira zvakanaka. Ikotoro ranga richida kuti varayiridzi vatusirwewo, vapiwe mari dzavo kuti vanzwe manyukunyuku ekuti vadzidzise, nokuti kune zvinhu zvakawanda zvisati zvakavhiwa, asi vana vachifanira kuti vanyore in 2 months' time vachinyora bvunzo dzavo dzomuna November.
Muri kumboedza here kutaurirana nehurumende sevamiriri vevashandi?
Hongu, ndokunga munotozviziva kuti kunyangwe umwe musangano watatisina kukokwa zvakanaka watakangosvikawo, Secretary General wedu waMajongwe vakaenda vakanohenda in petition yakabva kuvarayiridzi kuna president wenyika vanova vamunangagwa. Vahenda in masvondo akatevera iyawo, vanhu vese vana minista nemaeducation officials vakazoda kuti tipeiwo tsamba iya yamakapuwa kuna president. Takaita zvese izvozvo tikavapawo tsamba dzinoratidza kuti varayiridzi ava. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika kana varayiridzi vasingapihwi mari, asi hapana chouviri chatichabuda.
Mati mapindurwa here tsamba yamakaendesa kumutungamiri wenyika?
Hapana kumhinduro yakauya, chakangouya vanhu vakawanda vaida kuti tipeiwo kopi yamakaendesa kumutungamiri wenyika. Kubva kuna ana PMSEC, ana minista, madirectors vese vakauya, tikavapa makopis etsamba yatakaendesa kuna minista tichinyuta tichigunun'una kuti zvinhu hazvakumira zvakanaka muzvikoro.
Zvii zvamaida kuti vagadzirise?
Chokutanga ndiyo aspect yekuti mari dzinotambirwa navarayiridzi ishoma zvikuru kwazvo, tichitarisa maringe basa ravanoita nemaqualifications avo, nokuti imari yacho haibatsiri kuti murayiridzi atambire $269, imari ishoma zvikuru kwazvo. Patisakada taiva nezvimwe zvekare zvokuti kunyange mari dzichishayikwa dai mapawo varayiridzi kana land yekuti vazvivakire, kwete yekuti muvavakire, vapei lendi moradzo kuti iyi ndiyo lendi yenyu, vazivakirewo dzimba dzokugara, nokuti dzimwe mari dzakawanda dzinoenda kumarendi ende marendi achona hatimakwanisiwo sevarayiridzi. Zvimwe zvakawandawo zvanga zvinhu zvenyu curriculum kuti haina kubikwa zvakanaka. Hapana mari yakabudisa kubva kuhurumende kuti irane new curriculum. Saka new curriculum inoda kuimplementiwa gradually uyezve ichifandiwa nehurumende, pane kuti zvikoro ndo zvakufanda new curriculum. Imwe yanga iri security yematicha muzvikoro, kuti maticha vada vatasva dhongera pachigayo, vanongorohwa nemunhu wadawo. Taida kuti zvikoro zvive political free zones, matichawo ave nesecurity muzvikoro, agodzidzisa zvakanaka, zvikoro zvive nzvimbo yokudzidza uye yokudzidzisira, kwete nzvimbo yokuti varayiridzi vanongouya vachirohwa nevanhu vanenge vachibva kumapolitical parties. Ende zvimwe taitaurawo kuti nyika inoda kuti ive nechiremera. Zvakanakawo kuti kana vachida kuita patikauya kueducation nekuma kwese even kuindustry, vabvunze vanhu vari ikoko. New curriculum inoda kuti vabvunze varayiridzi. Even kaona zveeconomy zvinodawo kuti vaende kumaeconomist. The tragedy nenyika ndeyokuti if unotumira munhu ari bricklayer kuti anogadzira magetsi. So ndozva taivaudza kuti Zimbabwe is haina shortage yavanhu in terms of personnel, even kueducation inokwanisa kuti inake ikabatsirawo kuti nyika ibudirire, asi dambudziko ndorokuti kunoitwa mapolitical decision over professional issues.